maita henyu zikuru ngati namatei. Baba vokudenga, takaungana zvakare namuzita remwana wenyu anodikanwa, Ishe Jesu, kuratidza rudo rwedu tichimunamata zvakare. Tinonamata kuti mweya wake ugosangana nesu uye kuti iye achatipa mumwe nomumwe chikamu chemweya iwoyo zvingazogona kutipa nyasha dzinotiraramisa kuti tipedze rwendo pamwe nokurwa kurwa kwakaiswa mberi kwedu, kurwa kwekutenda. Zviitei Baba, uye timedurireiwo masikati ano chingwa cheupenyu kutisimbisa. Nokuti zvakanyorwa, munhu haangararame nechingwa choga asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari. Dai tikanzwa izvozvo masikati ano nemuzita raJesu Kristu. Ameni. Garai pasi. Ndichitaura pamusoro peHama Carlson. Vachangondiunza ndakanonoka nemaminitsi anenge 10. Vari kuenda vachiita zviri nani mumwe musangano wevhiki. Tichango zvichida ndichabata nguva dzokuva pano. Tinofara zvikuru nokuda kwemukana wacho. Zvino manheru ano ndiwo manheru edu ekupfigwa kwemusangano uno wacho, uye ndinoda kukuregai muchibuda nguva dzichiripo kuitira kuti mugova nechirayiro chenyu. Ndinoziva vakawanda venyu munoiti susuro yenyu, asi kana ndikava nesusuro, ko zvino chirayiro changu chinozouya papi? Zvino ndakanga ndiri kutaura kune mumwe muchinda, iye akati, oh, Hama Branham, isusuro. Oh, ndizvo. Ndikati, ndinoda kukuratidza kuti uri kukanganisa. Ndokuti hatitori susuro yashe, tinotora chirayiro chake. Saka tinoda kufunga nezvazvo saIshe, sechirayiro chedu, chirayiro chashe usiku huya, kwete mangwanani kana masikati. Ivo vakachitora manheru, chaiva chirayiro chake. Zvino saka tinoda kudzoka nokukasika, uye saka hatizononoki nhasi manheru. Hama Carlson achandiunza nenguva dzacho chaidzo nhasi manheru. Kutenda ndirwo rubatso rwezvinhu zviri kutarisirwa. Uye handizive kana Ishe vachida ndingagoedza kutaura nhasi manheru kana ndikakwanisa kuwana nguva yakati kwanei zvishoma nezve kuverenga nenhenda shure, iyo nokuti imharidzo yesainzi duku yandakapiwa naShe yemazuva okupedzisira. Uye zvichida, Ishe vachida, ndingangokwanisa kutaura nezvazvo nhasi manheru. Zvino takava nenguva huru kwazvo manheru apfuura. Ndakaenda uko ndokuti hatisi kuzonamatira vanorwara, uye Ishe vakapodza varwere zvakadaro, munoona. Amen. Dzimwe nguva tinongogona kutaura chimwe chinhu, asi Ishe vanokwanisa kungozvipidigura chero nguva hayo yavanoda. Muri kuona, ivo ndiMwari. Zvino ndinoda kuverenga nokukasika kubva mumagwaro kuitira kachidzidzo kaduku kanda ndafunga kuti kangavebetsero kwatiri masikati ano. Zvino kana vakandiunza nenguva dzacho chaidzo, ndinoda kuedza kuzobuda nenguva chaidzo, uye ipapo dzinenge dzave kunge 4:30 anenge ave maminitsi anoda kusvika 50 kubva zvino. Ngatizarurei zvino uko kubhuku revatongi chitsauko 16, uye ngativerenge indi ndima 27 ne28 patiri kutarisa kushoko. Zvino imba yakanga izere navarume navakadzi namadzishe avafiristiya akanga arimo ose, napamusoro pedenga pana varume navakadzi pane zviuru zvinenge zvitatu, ndokutarira kutamba kwaSamusoni. Ipapo Samusoni akadana kuna Jehovha akati, oh, Ishe, ndirangarirei, ndinokukumbirai ndisimbisei, ndinokukumbirai kamwe akabedzi, oh, Ishe, kuitira kuti nditsivirwe meso angu maviri kuvaFiristiya. Ngatinamatei zvakare. Ishe Jesu, torai zvaverengwa zviduku izvi mugodiridza kereke nazvo. Ishe, tinonamata nokuzvikumikidza kwamuri nemuzita raJesu. Ameni. Paifanira kunge pakanga paine maFiristiya anenge zviuru zvitatu vakatarisa pasi kubva kumusoro panzvimbo inogarwa yenhandare huru iyi. Apo vaviri vakapinda munhandare masikati iwayo. Raifanira kunge raive zuva raipisa. Zuva rose zvaro vakanga vari kunze ikoko. Zvino muchaunga chikuru ichi pamusoro penhandare iyi yakavakwa iri muchimiro chinenge chehohwa wakasunamiswa, uye mbiru yepakati iri pakati yaibuda kunze zvakadai sezvizvi. Zvino yobva yabata mbiru mbiri dzakabata vanhu vose vaitarisa kwese zvako. Madzishe ehondo akakwenenzverwa zvikuru nemadzimai avo ane zvishongo zvemabwe anokosha zvakanaka. Vose vakakotamira mberi kuchiitiko ichochi nokuti vaida kunyatsoona zvakanaka izvo zvakanga zviri kuitika. Kwakambova nemitambo yenhangaruvanze, varaidzo dzose zvichida vaiva netutsoko tuduku twaiita tumano tuduku, uye vaiva nezvinhu zvakasiyana-siyana zvavaivafadza nazvo, kurwa mutsimba uye zvichida kurwisana neminondo kusvika pakufa nezvimwe zvinhu zvakawanda izvo zvavainge vachivafadza nazvo zuva rose, nokuti rakanga riri zuva guru. Asi iye zvino mutambo mukuru wauya. Munoziva kumirira kwatinoita tichitsungirira apo mitambo yenhangaruvanze painenge ichiendeka, uye vanomirira mutambo mukuru, ndipo apo munhu wese anogara zvakanaka uye ocherechedza. Tinozviona mushumiro dzedu dzekunamata, paya patinova nokuimba kwedu nezvapupu zvedu nekuparidza nezvakadaro. Asi chiitiko chikuru kuona izvo Ishe vari kuzoita, kuona izvo zvaatiunganidzira pamwe chete tose tiri pasi pekutarisira kuti tigoona kuti magumo acho achange akadini. Chiitiko chikuru ndizvo zvazviri muzvinhu zvose. Tinotarisira nguva dzose chiitiko chikuru. Zvino vose vakasimuka kuti vatarise mberi kuti vaone zvainge zviri kuitika, nokuti mutambo mukuru wakanga uri kuunzwa kwavari. Zvino chii chavakaona kunze kwemurume aive bofu aitungamirirwa nemukomana muduku? Mahoro aive nemaungira masikati ose yavaifara nekudhakwa, uye kuti vaitambidzana whisky nedoro ravo rinokora nemadzimai avo akanaka aive akapenda uye vaine zvishongo zvemabwe anokosha nemadzishe makuru ehondo akatsiga nezvose. Yaive mhemberero huru, vaipemberera kukunda. Ndinovenga sei kutaura izvi. Kukunda uko mwari wehove Dagoni ainge awana pamusoro pemuranda wamwari zvinonyatsoenda zvichidzika kunosvika zasi chaiko mandiri kuti ndizvitaure izvozvo. Asi ichokwadi, pembera nenzira yakadaro, kukunda muranda waJehovha chinhu chainyadzisa zvakadini. Kunwa, kufaranuka nemadzimai akapendwa uye aine zvishongo zvemabwe anokosha pamwe nevaremekedzwa vakuru, moto yaibvira pasi pamwari wehove, uye yaifanirwa kunge yaive mhemberero chaiyo. Asi chikamu chinogodora mwoyo seapo zviuru zvemakore zvazotevera kuti tinofanira kufunga zvakare pamusoro pechiitiko chakaita saichochi. Uye apo mwari mukuru wekudenga, uyo akanga atsunga mumwoyo make kuparadza rudzi irworwo nokuti vaiva vahedheni, uye vakanga vatuma munhu kuti aite basa racho, zvino hepanoi chimupunzo chamwari wehove chakanga chiri kupembera kukunda muranda waJehovha. Jehovha havana kumbokundwa. Muranda uyo wavakatuma kuti azviite akarasikirwa nekukunda. Maratidzikiro akadini, chaive chinhu chainyadzisa zvakadini. Mujaya akatungamira murume aigumurwa bofu achipfuura nemuhoro kuenda kumbiru huru idzi dzepakati. Pari apo rose rakaita sezihowa rakasunamiswa kana sumburera rakanga rakagara apo vanhu vaitarisa pasi sezvizvi. Kubva paiva nezvinenge mbiru dzaikwidza mudenga dzakabata chinhu ichi panzvimbo, chakagadzikwa padombo risingagone kugadzirwazve nhasi uno. Hapana aikwanisa kuivaka zvakadaro. Asi chaiva chinhu chikuru chakadini. zvino zviuru zvevaprifita vairemekedzwa avo vakanga vashumira chimupfunzo vaine matundunduru avo akafutunukira kunze uye nemanamatiro pamwe nekupirisa kwavo kwese kuchimupfunzo chavo nokuti akanga akunda Jehovha. Rakava zuva guru rakadini kunwa kufaranuka nokungoenderera. Zvino hepanoi panouya muranda waJehovha bofu achigungurwa achitungamirwa nemukomana muduku uko kumbiri huru izvi kuti aite mutambo. Chiitiko chikuru chekuvafadza chaive chekuita mutambo kubva kuchinangwa chakagadzwa naJehovha chaizoparadza nyika. Uye zvakadaro nyika yakatora chinhu chakanga chaiswa naMwari imomo kuti chivaparadze. Uye zvino vakanga vamukunda, zvino vakanga vave kumutambisa mutambo, chiitiko chikuru pamhemberero yavo. Izvozvo hazvibva zvangokuurai here potse kuti unge wakatarisa kune izvozvo kufunga kuti zvakadini? Nyaya iyi chaizvoizvo haifanira kutombobvira yakataurwa, asi pamwe yakataurwa kuti tikurudzirwe yakanyorerwa nenzira iyoyo. Anyadziswa, akagodorwa, amire zvino akakundwa ipapo pakati pembiru mbiri zvakanga dzakabata chivakwa. Mucherechedzo wakadini wekereke yezuva rino, mucherechedzo wakadini werudzi rwevanhu vakawa, avo vakazvitengesa kunyika nekuchinhu icho chatiri pano kuti tikunde. Kereke iyo yatengesa hunhu hwayo, iyo yatengesa Bhaibheri, yatengesa simba rayo, yakanyatsotambidza munondo wayo, zvino yakamira muchinhano chokunyadziswa munguva iyo yokuti zviratidzo zvave kusvika zvekuuya kwaJesu Kristu zvave pedyo. Pari apo painofanira kunge yakagezwa pasina gwapa kana kuunyana, yakamira kugamuchira chikomba chayo. Mufananidzo wakadini watiri kuona pano, mucherechedzo wekuora kwehunhu kuri pamusoro penyika, nyika ino. Uye handisi kuzoedza kugara nemagwaro angu kwenguva yakarebesa kuitira kuti ndipedze nokukasika, asi ndinokwanisa kufananidzira izvozvo nekereke, nenyika, nezvematongerwo enyika, nezvose zvaunokwanisa kuisa maoko ako pazviri nhasi kunze kwebhaibheri raMwari. Hunhu hwakaora, rudzi rwevanhu pachezvarwo rungori muchinhano chakashata kwazvo. Zvino ipapo pasi pevasingatendi kuti kuna Mwari, nevasingatendi vanogona kunongedzera munhu wavo muchiso chekereke, vari ivo vanofanira kuva nemharidzo yanhasi. Uye vachivabvunza, ko zvose izvi zvinorevei? Zvino havana mhinduro. Havana mhinduro. Sei vakaita sezvakaitwa naSamusoni, vakakanda mapfumo pasi. Saka tomuona akamira apo, uye tinogona kuti saka ndiye Samusoni wacho. Ngatibatei mufananidzo wacho, murwi uyu mukuru ane simba. Ngatimufananidzirei masikati ano kuti aiva nemapendekete akapamhama, munhu mukuru kwazvo. Zvino yepanoi hofori yemurume iyi yakamira apo akapofumara, akasungwa nechitambo chodiki, uye achitungamirwa kuenda pakati penhandare, anyadziswa, agodorwa, akakundwa paina Mwari mukuru wekudenga akatarisa zasi pazviri. Zasi kuno atsoropodzi vake masoja akadhakwa akatarisa pasi. Ndinofungidzira vainge vakamira ipapo, vaFiristia vakawanda vakatombenge vabvunda vari mushangu dzavo pakunzwa zita rake Samusoni. raive zita rine simba kwazvo pane imwe nguva ndizvo zvaimbovawo chikristu zvaive kereke zvino ndave kuzvienzanisa nekereke chiitiko ichi zita rasamusoni vanhu vaingofenda nokuti akanga ari imwe mhando yemurume wokuti vainge vasati vakamboona murume akaita saye simba rake raidarika chero chinhu hacho icho nyika yakambova nacho hapana chavaiva nacho chaienderana naro vazhinji vakamurangarira pavaimutarisa akamira ipapo ari muchinhano ichocho vazhinji vakamutarira kubva munzvimbo dzokugarira uye vachirangarira akamira pane chimwe chinhano rimwe zuva akamira aine shaya yenyurusi muruoko rwake paine chiuru chevafiristiya vainge vakarara vakamupoteredza pavainge vatizira kumatombo kuti vawane chengetedzo akamira achifambisa minwe yake uyai kana muchida zvimwe zvechichi asi zvino mutarirei vazhinji vevafiristiya umwe usiku huya hwaakacheterwa nechifeve kupinda mukati uye muguta regaza vakatora masuo makuru kwazvo aigona kunge achirema matani ndokumuvharira mukati imomo ndokumubata zvino ndokutumira kumasoja zvino ndokuti zvino tamubata tamupfigira mukati sezvinogara zvichiedza kuitwa nadhiabhori nguva dzose kukupfigira mune chimwe chinhu asi rangarirai samusoni paakamuka mangwanani akatevera kana kuti usiku ihwohwo waro achiona kuti akanga apfigirwa mukati aikwanisa kunzwa zvakare kuseri kwemusoro wake uye onge achiri kuziva kuti aiva mwanakomana wamwari wesungano uye hapana chinhu chaikwanisa kumupfigira mukati kereke yakambomira yakadarowo zvakare chii chaakaita akasimuka ndokufamba achidzika nomugwagwa ndokudzipura masiwo kubva maaive akabatirira zvino ndokuriisa pamafudzi ake ndokufamba kunosvika pamusoro pechikomo ndokugara pasi vazhinji vaive vakamira ipapo masikati iwayo vakarangarira chiitiko ichochi asi mutarirei zvino akapofomadzwa achitukwa ungori mutambo wokuitira muvengi masimba ake ose aakambova nawo okuzvidzivirira kuitira budiriro yamwari yaakanga azvarirwa munyika kuti ave anoita akanga akumurwa kubva paari nemukadzi ndinofunga chinhu chimwe chete ichocho chinogona kushandiswawo nhasi kuti mudzimai anonyebedzera kuva mwenga wakristu uye achiisa hwaro hwedzidziso yake nemukombe wetsvina dzezvinyangadzo zvake zvoupombwe hwake arereka mukombe weupombwe hwake mumiromo yekereke yamwari iyo yakamutsirwa kuratidza zviratidzo nezvishamiso zvake sekurayira kwajesu kwekupedzisira kwaifanira kuitwa muna Mariko 16 uye zvino tinoona kuti akatora boka duku ramwari rakatendeka nokuvaisa muurongwa pamwe chete chaizvo sezvaakaita iye pachake zvino ava navo vakamira vasina kusimira vachiramba simba racho vachiramba mweya mutsvene vachiramba simba rokutaura nendimi vachiramba simba remweya mutsvene rokumutsa vakafa nekupodza varwere nokudzinga madhimoni uye zvino vafiristiya vave pauri saka uchaitei zvino wakumurwa chii chaigona kunge chakaenda nemupfungwa dzemurume uyu taona zvaigona kunge zvakapfuura nemupfungwa dzevafiristiya vakange vamuziva apo ndakanzwa mumwe achisveverera kune mumwe zvichida zvino oti ndinorangarira nguva iyo pawaingoti samusoni mufiristiya wese aienda mumwena semakonzo ndakambonzwa nguva tingati chiuru chevarume vainge vachifora nemugwenga voti samusoni ari kuuya vaikandira zvombo zvavo pasi vomhanyira kunohwanda sokukwanisa kwavo kwese asi zvino chimutarirai ari muchinhano chakashata kwazvo akasungwa zvose nokuda kwekuti akarerutsa kumudzimai ndizvo zvakazviita kudaro mudzimai akamukumura simba rake akaramba achiedza kuti aone kuti simba rake raive papi aiziva kuti aive murume mukuru asi vaiva nevarume vakuruwo zvakare asi Dherira uyu aiva Jezebheri chaiye aiziva kuti aishanda sei naye kumukwezvera kwaari zvino otaura kuti murume iye aimuda asi nguva dzose ainge ari kuedza kuti awane paiva nesimba rake uye ndicho chinhu chimwe chete icho Jezebheri akaita kukereke ndokutsvaka kusvikira akawana kwaiva kuine simba zvino simba riri mushoko shoko ndimwari zvino pakupedzisira akawana kuti simba racho raive riri papi zvino ndokuenda naye kunaisiya Rome ndokuveura mhotsi dzake dzevhudzi uye zvino vatora zvakanga zvasara zvacho uye kuzvitora kuenda nazvo kuworld council of churches uye ndokuveura mhotsi dzavo dzevhudzi zvakare kungoramba vachiveura kuisa izvi kunze uye izvi hazvireve zvakati mazuva eminana akapfuura hakuna chinhu chakaita seichi icho nechimwe ivo vakawana paiva paine simba vachitsivanisa rubhabhatidzo nekukwazisana neruoko pamwe nezvimwe zvinhu zvose izvi panzvimbo yeshoko ramwari rechokwadi risina kusvibiswa shoko rino ndimwari iro rakapiwa kukereke yake kuti ikunde nyika nemadhimoni neurwere pamwe nokudzinga madhimoni uye hakuna sangano rakapiwa kukereke shoko ndiro rakapiwa kukereke ndiro simba rayo asi vakacheka ichi vakacheka icho uye vakaveura mhotsi iyi ndokuveura mhotsi iyo kusvikira yakamira yakaveurwa nhasi semusisita wechikatorike yakaveurwa kusvikira yakagamuchira butwa rezvitendwa zvakagadzirwa nevanhu sedzidziso yayo zviri chaizvo sezvakataurwa neprofita kuti yaizoita zvino heino iyi yakamira nhasi yakanyadziswa apo mwari wekudenga akasarudza varedzi vasina chavanoziva nevamwe vakadaro uye ndokudzika mune izvozvo nokuzviratidza kuti anoramba achingori mwari uye havakwanisi kupa mhinduro kuungano yavo nezvazvo nokuti hapana kana sangano razvakabatanidzwa naro zvino imire yakanyadziswa pari ipo payaifanira kunge yakamira musimba rayo dai kereke nhasi yamira sezvayakaita nezuva repentekosti dai kereke nhasi yamira sezvayakaita mumazuva airenio nemumazuva amutsvene mateni kana mumazuva apolycarp apo kereke yaifora ichipinda chaimo murufu isati yasvibisa chero ripi zvaro shoko ramwari irenio mateni vose varume ava vakabatirira zvakasimba kurubhabhatidzo mumvura nemuzita rajesu kristu mumwe nomumwe wavo akabatirira zvakasimba kurubhabhatidzo rwemweya mutsvene vaprofita zviratidzo nezvishamiso zvino vabva pazviri nhasi chii chakaitika Dherira akaziva pakanga paine simba uye aikwanisa kuita kuti maseminari ayo abve pashoko iroro kuenda kune dzidziso yebhaibheri yakagadzirwa nevanhu aiva nayo zvadaro zvaive nyore kuvasunga nokuvatungamirira muworld council of churches iyi kanzuru yezvekunamata unoti hamuna kodzero ndichiri mugari wemuamerica ndine kodzero yekutaura zvandinoda ndakasununguka ndizvozvo chaizvo zvero kwazvo ndizvo zvandiri cherechedzai ndicho chokwadi chaicho kuti ainge achinzwa zvakadini pane izvo zvakapfuura nemupfungwa dzake painge akamira ipapo ari bofu zvino Jezebheri aiziva kana kuti kwete Jezebheri asi Dherira aiziva kana akangogona kutushira maziso ake zvatoringana uye ndizvo chaizvo izvo zvakaitwa naDherira wezuva rino rokupedzisira kukereke kubvisa meso ayo kuvimbiso yamwari uye ndokukutengeserai sangano guru kwazvo renjere. Munhu wese anoda kutenga oti ndiri nhengo yeFirst Church, ndiri nhengo yeZasi kuno. Ini munoona chero bedzi kana diabore akagona kubvisa meso ako kushoko ramwari pamwe nevimbiso yamwari, hazvinei kuti zvinoita soupenzi zvakadini, ivimbiso yamwari. Zvino handisi kutsigira zvinamato zvakatsauka, kwete zvachose, asi zvinamato izvi zvakatsauka zvinozivikanwa nemabasa azvo. Naizvozvowo kereke yamwari inozivikanwa nemabasa ayo. Asi ndiri kuedza kutaura izvo zvakaitwa naDherira kuna Samusoni. Zvino ngatitorei divi raSamusoni kuti zvii zvaifanira kunge zvakapfuura nemupfungwa dzemurume wacho paainge akamira ipapo. Kukunda kwese kukuru kwaakambova nako kwaifanira kunge kwakapfuura nemupfungwa dzake. Mutambo wavepo zvino, chiitiko chinofadza chamasikati chave pedyo kutanga. Avo vacho vainge vari kuzofadzwa vari kufunga pamusoro pezvaaimbova, uye heuno ye akamira pano achifunga pamusoro pezvaaimbova. Asi nokuda kwekuti mumwe mukadzi akamukwezva, mufananidzo wacho washanduka kune zvawaifanira kunge uri. Mwari vakasimudza Samusoni kuti aparadze nyika iyoyo. Ndicho chaive chinangwa chokumuunza. Kana Mwari vakangokwanisa bedzi kuwana munhu mumwe chete, ndizvo zvoga zvavanoda. Munhu mumwe chete anokwanisa kuzvipira zvizere kwavari. Havatori mauto, havana kumbobvira. Vakashandisa izvozvo, vanoshandisa munhu bedzi. Zvino Samusoni akapa Mwari simba rake kuti ashandise, asi haana kupa Mwari mwoyo wake. Akapa mwoyo wake kuna Dherira, uye ndokupa simba rake kuna Mwari. Unofanira kupira munhu wemukati, mutumbi, mweya, simba, zvose zvauri pakuda kwaMwari. Wova musungwa kwaari. Uri kuzova musungwa wemumwe munhu. Hausi muridzi wako pachako. Uri musungwa wemumwe munhu. Uri zvichida musungwa wadhiabhore. Uchiziva chokwadi chino, zvinorega kuzvipira kwachiri. Kana musungwa kunyika, zvinowazvipira kuna Mwari. Chimwe chete chazvo, uri zvichida musungwa wadhiabhore kuchivi, kana kuti uri musungwa wamwari mukururama. Uri chimwe kana chimwe chazvo. Uye zvino Samusoni anofunga nezvekukunda kukuru kwaakambokunda pasina kupokana. Zvakauya mupfungwa dzake zvokuti paye paakanga ari mukomana muduku kuti Mwari vakanga vamusimbisa ndokuudza amai vake izvo zvavaifanira kuita kuti vasanwe zvinodhaka, kana kuti vangwarire zvavanodya, nokuti vakanga vari kuzobara munazire. Makamiro avaita vhudzi rake, uye vakamuudza, mwanangu, kubudikidza nemhotsi idzi isungano naMwari yokuti simba rako richange riri imomo. Rega kutombozvitaura hako, rega kumbotaura chakavanzika chako, rega kutombochizivisa hako, chero chipi chaunoita, gara nacho. Jesu Kristu akaudza kereke kuti matenga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatopfuuri. Uye ani naani achabvisa shoko rimwe chete kubva kwariri kana kuwedzera shoko rimwe chete kwariri, chikamu chake chichabviswa kubva mubhuku reupenyu. Kereke inofanira kufunga nezvazvo zvino, apo takamira munyonganyonga ino, munguva ino, munamato bedzi. Kuuya kwaIshe Jesu kusati kwaitika nenguva ipi zvayo kuitira kubvutwa. Kukunda kukuru kwatinogona kunongedzera kumashure mumazuva akapfuura, munguva dzekuvandudzwa kare, kumazuva anaireniyo namutsveni Mateni, Patrick neavo vakapikisa masangano iwayo. Zvino Luther paakabuda ndokupikisa sangano riya rokutanga, kereke yekatorike, zvino boka rakamutevera rakanyatsodzokera ndokuita sangano shure kwake. John Wesley paakabuda muchianglican, uye pakangobva Wesley Church vakaita sangano shure kwake. Zvino Pentecost yepakutanga yakabuda mumasangano raiva shoko rokutuka kwamuri, asi seimbwa inodzokera kumarutsi ayo nenguruve kumatope adzo, makanyatsodzokera muchinhu chamakazvarirwa kuti mukunde. Hareruya! Zvinorwadza mwoyo wangu zvakare kunyange kudarika kunga pamusoro pekukunda iko kuya Dagoni akawana pamusoro paSamson. Ndinoona izvo zvakaunzwa naJezebheri kukereke, uye ndicho chikonzero chokuti simba rose netsinga dzose mandiri ndiri kuedza kupikisa chinhu ichocho nokudana kereke iyoyi idzoke kunzvimbo yayo yekutendeuka.
Your fathers were ousted.
Bana mai venyu, bana baba venyu, vakadzingwa kubva mumasangano iwayo, vakabuda mariri ndokuripikisa. Zvino hepano vana vavo vanyatsodzoka ndokunyatsodzokera kuchinhu chavakabuda machiri. Ndokunge uyu usiri here mufananidzo waSamson? Izvo zvakaitwa naDerira. Tinofanira zvakadini kurega ifungo ichipfuura nemundangariro dzedu yekukunda kukuru? Handina nguva yekuenda kwazviri, uye ndigochengeta shoko rangu kwamuri. Nezvamwari akamusimudzira chinangwa ichocho. Zvino heunoyi akamira pakati pembiru dziya mbiri, akapofumara, akakundwa, anyadziswa. Aive achingori zihofori sezvaaingova, asi simba rake rakanga raenda. Kereke iri chiro chose hacho yakasimba paunengo kudarika zvayaimbova. Asi ko shoko riripi? Simba richiratidzwa rakadimburwa kubva pauri nemasangano enyu anoveura simba. Akange akundika Mwari, haana bedzi kunge akundika Mwari, asi akanga akundika vanhu vake, aive mukundiki zvachose. Zvino akanga ava musungwa kunyika yacho yaakamudzirwa naMwari kuti aparadze. Zvino hepanoyi pakamira sangano rokupedzisira rekereke, Pentecost masikati ano, rakangokundwa sezvaive zvakaitwa Samson. Munogona kutadza kuzvitenda, asi kana mukangogona kuzarura pfungwa yenyu kushoko, muchaona kuti ichokwadi. Ndokubva vamuita kuti ange achiita mano kuti zvivafadzi. Zvokuti pane imwe nguva ndakati, kwete kare, ava vefull gospel businessmen, sezvo ndichivada, uye mumagazini ravo vachinyora, mufundisi baba mutsvene, ningi ningi, imi mapentekosti varombo makanyengereka mapofu, ko makamboitwa seiko imi? Hamuzive here kuti muponesi wedu akati usadana mumwe munhu pano pasi kuti baba? Hamucherechedzi here kuti dhiabhori ari kungotora mumwe munhu akadzingirwa kunze kwerimwe reayo ari uko kunze kuno, uye nokungokuitai chiseko? Havasi kuuya mukati. Usarege mumwe munhu achikuudza kuti vari kudaro. Idambudziko ripiko rine kereke iyi yakanyengereka? Nyika yakatoshura meso ayo. Hamuzive here kuti Jesu akataura kuti izvozvo zvaizoitika? Zvino paya mhandara Ivete painopinda kuzotenga mafuta haina kuawana. Heyo iyo mhandara Ivete, Lutheran, Methodist, Presbyterian, havasi kuawana. Vanogona kutaura nendimi pamwe nokushatuka, asi izvozvo hazvina zvazvinoreva. Ndakaona veHedden vachiita zvinhu zvimwe chete nevanamati vadhiabhori, vachitaura nendimi nekushatuka, uye vachiimba nokudanidzira, vachinwa ropa kubva mudehenya remunhu, uye vachidana pana dhiabhori vachitaura nendimi. Musavimbe nemanyawi, ishoko raMwari risingapfuuri. Heinoi iyi yakakundwa sekungokundwa kwakaitwa Samson. Achiita mano zvino, Satani anotomira hake achivaseka. Ndokuti onaiwo ivo vanoti vanotenda Bhaibheri, onaiwo achiudza ngirozi dzose dzekudenga, onai onai, ivo vongu vatendi veBhaibheri. Mumwe nomumwe wavo vatarirei, vose vachiuya pamwe chete, ndichavakandira vose uko chaizvoizvo. Achanyatsovatungamira vachipinda chaizvo zvakataurwa neGwaro. Vanofanira kudaro. Hevanoi avo vakakundwa, Dherira meso akatushurwa zvokuti havachakwanisa kuona chokwadi. Jesu akati kuvafarise, mune meso uye hamugone kuona, mune nzeve uye hamugone kunzwa. Sei? Akati nokuti Isaya akataura kudaro, akadzokera kushoko muprofita Mwari pachake Jesu Kristu akadzokera kushoko remuprofita wake. Uye nasi weya mutsvene uri kudzosa ndangariro dzako vane misoro mikukutu vanokarira zvepamusoro vanoda mafaro enyika kudarika kuda kwavanoita Mwari. Vakadzi zviso zvakapendwa vachipfeka zvikabudura vachiita senyika vachigera vhudzi ravo uye vachiita zvakangodaro vaine chimiro cheumwari asi vachiramba simba racho. Saka mabasa ako pachako anoratidza kuti hautendi. Mweya mutsvene mushoko uchinyatsonongedzera chaiko kushoko zvakare. Iwe unoti ndinawo paunotora mushonga wechirwere kana ukashaya zvaunoita zviri nani uchinje mushonga wako uchafira muzvivi zvako. Nyika yacho chinangwa chaicho chinhu chacho chaicho chavakasimudzirwa kuti vaparadze Samusoni ndiye ave zvino nyakukundwa uye saka ndizvo zviri kereke yakasimudzwa kuti inyadzise zvemasangano nenyika iri mumasangano. Zvino manyatsouya imomo chaimo musangano. Zvino nokuita saizvozvo hamukwanisi kutevera magwaro. Mumwe nomumwe wavo ane pfungwa dzakasiyana. Saka wakarasikirwa nesimba rako dhiabhore uye anopofumadza. Ndokurega kukwezva kwemukadzi kuchimubvisa pashoko ramwari. Zvino munoti hama Branham handizvo raiva shoko ramwari. Derira akatora Samusoni kubva pashoko revimbiso uye saka ndizvo zvakaitwa naJezebheri wezuva rino. Akatora kereke ndokuikwezva ichibva pashoko revimbiso bhaibheri dzvene ramwari. Chinhu chimwe chete chaizvoizvo chii chavakaita kurega Jezebheri anotaurwa nezvake muna zvakazarurwa 17 zvakazarurwa chitsauko 17 kereke yekatorike inomiririrwa ipapo uye vanokutaurirai kuti ndivowo zvakare havadaro bhuku ravo pachavo rinodaro vanozvitaura zviri pachena vangani vakamboverenga chinyorwa chavo pachavo unoziva kuti ichocho ichokwadi. Vanoti kereke yekatorike inomiririrwa ndizvozvo chaizvo uye rangarirai yaive amai vemhombwe yaive chipfeve uye naamai vemhombwe munoona aifanira kunge ari makereke kwete vakomana. Vaive vasikana makereke echiprotestanti amai vemhombwe pavakangoita sangano vakaita chinhu chimwe chete chavakaitawo apo vakazvikumura kubva kushoko. Zvino vonge vave kutevera zvinotaurwa nerimwe sangano. Ndinoziva kuti izvi hazvifarirwe asi ichokwadi. Handina hurongwa hukuru hwemaredhiyo nehurongwa hweterevhizheni hwekutsigira. Mwari vandibatsire kuti ndisambova nawo. Ndinongoda chinhu chimwe chete bedzi. Zvino irwo rutsigiro rwaJesu Kristu kubudikidza neshoko rake. Ngaasimbise kuti ndiri kutaura chokwadi kubudikidza neshoko rake, kwete chimwe chinhu chenhema chekutenda kwekabanga chechikiribidi, asi mweya mutsvene wechokwadi pachake uyo anotora vimbiso yezuva ranhasi uratidza kuti ichokwadi. Ndizvo zvoga zvandinoshuvira kuona sezvakataurwa naJesu, kana ndikasaita mabasa ababa vangu zvadaro musanditenda. Zvino bofu munoti hatisi mapofu. Muri mapofu. Bhaibheri rinotaura kuti ndizvo zvamaive. Muverengi wese werugwaro anoziva kuti rino izera rekereke yeraodhikiya. Vangani vanozvitenda izvozvo? Ipapo bhaibheri rakataura kuti kereke yeraodhikiya yaiva bofu isina kusimira uye isingazive. Ndicho chikamu chacho chakaipa, haitombozvizivi. Yakaipa kudarika mamwe ose mazera ekereke aiswa pamwe chete. Nzombe inoziva danga ratenzi wayo kana imba yemombe, uye nyurusi rinoziva danga raro. Uye akati vanhu vangu havazive. Bofu, upofu hwepamweya, upofu kune chii? Shoko ramwari. Vakangopofomara sokupofomara kwavanogona kunge vari uye havadi kuriona. Uye ukavaudza vanoti hongu ndiri kuda kuzozviita, asi hapana kana mumwe wavo anozviita. Havagoni kuzviita uye kuchengetedza ruwadzano rwavo musangano. Vanovadzingira kunze kwaro chaiko. Hapo mudzimai akamira. Derira akaveura mhotsi dzake iye zvino ave nevhudzi rakagerwa semadzimai ari mairi. Chinhu chimwe chete, zvino chivatarisai vakakundwa sezvavainge vari. Vashumiri vatumwa vePentecost vemazuva epakutanga awaimbofa wakagona kuita kuti varume ivavo vatende kuti vana vavo chaivo vaizoronga maseminari ayo avaitsoropodzwa kubudikidza neshoko ramwari uye ndokubudamo. Ndizvozvo chaizvo chii kubudikidza nemaseminari aya chatakawana. Vakaunza nyika mukereke. Mumwe mushumiri mutana aimboimba, takaregedzera mbambo, takarerutsa nechivi, takaregedzera mbambo, makwai akabuda, asi ko mbudzi dzakapinda sei? Makaregedzera mbambo. Ndokubva pashoko. Paya Eva paakaregedzera mbambo pakushandisa njere kwasatani, rufu rwakapinda, uye mbambo idzo Mwari ainge amupfigira mukati nadzo raiva shoko rake revimbiso. Zvino tatsivadisa nechimwewo chinhu chitendwa panzvimbo yeshoko. Amen. Munoziva kuti ichokwadi. Chii chatinacho vanhu vePentecost nhasi? Vadariki vakawandisa shoko iroro. Elvis naRiki hamuna kumbonzwa nezvaro mune mamwe mazuva. Ishoko izita rezuva riri rinoenderana neizvi, rine zvarinoreva. Unoti zita harina zvarinoreva. Saka sei akashandura zita raAbrahama kuve Abrahama? Sei akashandura zita raSauro kuve Pauro? Zita raSimoni kuve Petro? Sei akashandura zita rake pachake? Sei akashandura Jakobho kuve Israeri? Kwete kusvikira atoita mudzimba naShe, kwete kusvikira atokunda. Zvino Jesu paakakunda rufu, Gehena nebwiro, Bhaibheri rakati akava nezita idzva. Uye nepaya Jakobho paakakunda. Zvino kana kereke ikagona kukunda, icharega kutaura ichiti ndiri muMethodist, muBaptist nemuPresbyterian. Kana ikagona kukunda zvitendwa zvayo pamwe nenyika zvakaikwevera imomo, ichadzoka kumwenga waJesu Kristu. Mai Jesu Kristu. Amen. Chionwa chinosuwisa zvakadini patiri kuona Samsoni akamira ipapo. Madzimai aiva nevhudzi pfupi vakapfeka zvikabudura, zviso zvakapendwa, uye maPentekosti vachizvidana kuti maKristu, vachiimba mumakwaya. Ndakanga ndiri muPentecostal Assembly nguva shoma yapfuura muguta guru, umo munogara mumwe murume ane mukurumbira mukuru. Zvino misangano yacho yakazokura kwazvo, ndakatozouendesa kune nzvimbo yakakura. Zvino vaive nekwaya yakasarudzwa yechiPentekosti, uye havana kumboziva kuti ndaive ndigere zasi seri kwemaketeni ndichinamata. Zvino ipapo musikana wese mumutsara wevasikana vanenge makumi matatu nevashanu nevakomana makumi matatu nevashanu kuti vaimbe Mesiya aive akapenda kumeso nevhudzi rakagerwa. Zvino David Duplessis paainge ari kutora mupiri wemishinari, vakanga vachiita saBhatimeo Bofu, vachimhanya-mhanya zvavo vachifambisa komichi. Avaka vazukuru vechiPentekosti. Uyu handi muranda waMwari wechiPentekosti ane rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Mweya mutsvene hauite dambe neshoko rawo pachawo, haugone uye ugoramba uri mweya mutsvene, asi ndipo pamasvika. Oh, Samson, imboti kungei zvishoma. Rangarirai, matepi aya anorekodwa, otumirwa pasi rose. Handisi kungotaura kuboka iri riri pano. Samson akatanga kufunga pamusoro pokukanganisa kwake. Oh, zvino akatanga kufunga pamusoro pezvaaimbove pane imwe nguva. Pentecost kunga zvawaive makore mazana guru nemapfumbamwe akapfuura. Kereke Katorike Protestant, kungai zvamaive makore mazana gumi nemapfumbamwe akapfuura, uye mugoona zvamuri nhasi. Nzverai kwechinguva, ndinongori nemamwezve maminitsi masere kuti ndichengete shoko rangu. Cherechedzai, asi paainge akamira ipapo akachema, akatanga kufunga pamusoro pokukanganisa kwake, uye ndokutanga kufunga pamusoro zvakanga zvaitika kwaari. Akanga ava bofu, nokudaro akanga asingagoni kuona zvachose. Iye akagamuchira chimwewo chinhu nokuda kwerudo rwemudzimai uyu. Zvino zvakamubata uye zvadaro mudzimai ndokubva amuramba. Oh, muteyo wakadini uyo wandinogona kutaura nezvavo pano. Uyo Satani watiya nawo kereke kungoita kuti meso ako akufumadzwe kuchokwadi. Uye naizvozvo zvacho vatokubata zvino, uye dai waingozviziva bedzi. Rimwe ramazuva ano Mwari vachazviratidza kwauri kuti munembo wechikara chii. Cherechedzai, asi kana yangopofumadzwa heino iyo yakamira, zvino hoyo uyo akamira, zvino akatanga kurangarira zvinhu zvaakakanganisa paakasiya nzira yakatwasuka yakatetepa apo paakanga abva pavimbiso yamwari. Zvino akadanidzira, Ishe, tsivai meso angu. Sei akaita izvi? Aiziva kuti paive nemukana wezvinokwanisika. Iye zvino ndipo pandiri kuda kuti muteerere. Samusoni anofanira kunge akafunga zvepose paakasiya gwara. Akazviona ipapo hapana chaachagona kuita zvino. Akazviona paakanga asiya gwara, zvino akafunga panofanira kunge paine kukwanisika kwekuti Mwari vaizopindura. Aiziva kuti akagona kutendeuka uye oita kuti Mwari vaone kuti ane urombo nekukanganisa kwake paiva nekukwanisika kwekuti Mwari vaizongobudirira pavimbiso yavo. Mwari vachazviita, vari kuzozviita zvimwezvo iye zvino. Mwari vari kuzova nekereke iyoyo. Musaneteka, ichange iripo. Mweya Mutsvene uchange uchifamba saizvozvo mukereke kusvikira kereke naKristu vachange vave mweya mumwe chete. Luther akamira ipapo patsoka mukururamiswa. Wesley ndokumira mukurova kwemwoyo kwerudo nekucheneswa. Asi izvi zvakasimudzwa kusvika kumusoro zvino, munoona kudarika izvozvo. Akaita sangano zvino. Mutariri wemunda akauya ndokudimbura matavi emuzambiringa. Vakafa havana kuzombodzoka zvachose, havasi kuzombodzoka zvachose. Asi zvakadaro, pane mbeu yeupenyu ipapo iri kuuya. Asi cherechedzai, Samusoni akafunga kuti anofanira kunge painezvi zvinokwanisika. Akabata pfungwa yacho. Asi chikamu chinosuwisa ndechokuti nhasi kereke haizvibati izvozvo. Havacherechedzi kuti pane mukana wekukwanisika kwerumutsiriro. Havacherechedzi kukwanisika kwacho. Havasati vabata chiratidzo chacho nazvino vanongogara. Oh, vanoti, zvino hama Branham, muri kuitei? Oh, ndinoziva kuti munouchira maoko enyu nokuva neungano huru uye zvichivaima zvishongo zvenyika. Munofanira kuenda kunzvimbo hurusa. Munofanira kuva nevanonyanyisa kukufadzai zvikurusa. Munofanirwa kuita izvi izvo. Kanawo zvimwe, mufudzi wenyu anofanira kuva mudzidzi wekuseminari ane digiri rachiremba. Kana kuti haukwanise kuudza havatidzani vako zasi uko kuti mufudzi wako ndemumwe womuchinda muduku akabva mumunda wechibage kunze uko akaponeswa. Iye ari mufudzi wedu ndidr LLD ningi ningi kwandiri, zvinoreva kuti anongori kure zvakadaro kubva pana Mwari. Ndizvozvo zvega kungove kure zvakadaro nokuti zvenjere ndizvo zvinomutora kuenda kure. Oh, muri kugwinya nedzidzo. Uye chimwe chinhu pamusoro pekuvhangera uku kwechimanje-manje kwakawanda nhasi, nzira yose kubva kuPentecost, nzira yose kudzokera, ringori boka rekunanisira kwechiHollywood. Hongu, zvirokwazvo muri kugwinya naizvozvo sezvishongo zvaive muhoro yamwari wehoyo Dagoni. Asi kushonga uku nedzidzo nekunanisira kwenjere kune kupenya kukuru kuchiita kuti vose voruzhinji vaone chero kukundika nezvakadaro. Zvinhu zvose izvozvo zvakadaro, kunzwisisa evhangeri nenjere nezvakadaro, hazviunze simba ramwari rinoita kuti madzimai varege kunge vaine bvudzi rakagerwa, uye varume vachiita sezvavanofanirwa kuita, vachitora nzvimbo yavo mumba uye vachikudza vana vavo nenzira yavanofanirwa kunge vachiita. Hazviunze mweya wamwari. Samusoni akamira ipapo angori hofori sezvaaingova kare, uye kereke imire yakawedzera kusimba nenhengo kudarika zvayaiva makore makumi mana apfuura. Asi ko, mweya wamwari uripi? Oh, ini zvangu, mweya wamwari uripiko mairi? Ndinoona mweya weHollywood, ndinoona mweya wenyika, ndinoona mweya wezvinoyevedza uchinyatsopfuura. Ndava nemakore 15 ndichiparidza, ndichizvipikisa, uye zviri kuwedzera kushata nguva dzose. Ndiri kuzviona, uye ndinoona mweya wacho ipapo. Asi mweya wamwari uri piko? Unokwanisa kubata Mwari? Unokwanisa kucherechedza shoko pachezvaro kana richinge raratidzwa unokwanisa kucherechedza chokwadi mweya waMwari bedzi ndiyo unokwanisa kuita izvozvo ndizvozvo chaizvo unokwanisa kutora zvinoyevedza zvakakwenenzverwa zvekunanisira Samson akanga achingori nemutumbi mukuru sezvaakagara ainawo asi simba rake rakanga rabviswa paari kereke yepentecost nhasi yakamira ndinotenda makore matatu apfuura sunday visitor yekereke yekatorike yakataura kuti vakawana miriyoni imwe chete yevanhu vakatendeukira kuchikatorike mugore rimwe chete asi kereke yepentecost yakawana miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kudarika izvozvo saka chii chamakawana pamakaiwana ndingasva hangu ndava nevashanu vanokwanisa kupira upenyu hwavo kuna kristu anokwanisa kuita zvakawanda nevarume vashanu kana munhu mumwe chete akazvipira pane zvaangagona nemamiriyoni makumi mana ari kunze ko nhengo dzinorevei zvinongoreva chimwe chinhu kuti makapofomadzwa uye muchiwedzerazve rimwe simba kuchipfeve ndizvozvo cherechedzai kereke nhasi haisi kuda kubhadhara mubhadharo samusoni akanamata munamato hwakafanira ishe regai ndife nemuvengi uyu ini zvangu hezvoka izvo haudi kufa pane kuzvikudza kwako haudi kufa kuzvinhu zvenyika zvinorangarirai ndiri kunyatsotaura kuzviuru zvakapoteredza nyika pandiri kutaura izvi maona handisi kungotaura muno muchikago ndiri kutaura kune pasi rose haudi kufa asi nzira iyo yoga iripo yokuti pave nemukana wekukwanisika kwerumutsiriro iwe samusoni bofu hausi kuona here kuti dherira akapofumadza meso ako uye nzira yoga yauchagona nayo kudzosa simba mukereke ndeyekufa kumuvengi uyo akakuisa mune zvemunyika izvi samusoni akati regai ndife pamwe chete nemuvengi pane mubhadharo mukuru wekubhadhara munofanira kufa kuchinhu chakakuunzai muchinhu ichocho munofanira kufa kuchinhu chakakuunzai imi vanhu vepentecost apo pamuri masikati ano munofanira kufa kwachiri samusoni aitoda kubhadhara mubhadharo kuti awane simba ramwari ridzoke muupenyu hwake zvakare handizive kana kereke iri masikati ano kutoda kubhadhara mubhadharo uye yofa pamwe nemuvengi chinhu chacho kurubira wako wose uye nezvako zvose izvi izvo kana zvimwe kungoti uone simba ramwari richidzoka pauri zvakare uye wobva wava musungwa wajesu kristu ndinonzwa vamwe venyu vachiti hongu isi tiri kuva nerumutsiriro asi rumutsiriro rwemasangano veoneness vanoda kutora vose vetreeness ndokuvaita vose veoneness vetreeness vanoda kutora vose veoneness uye vovaita vetreeness church of god inoda kutora vechurch of god of prophecy imwe inoda kutora imwewo yacho vachigadzira guru sanga hamucherechedzi here kuti muri kungogutsa vanhu tiri hama hapana sangano rinogona kupatsanura rudo rwamwari tiri hama neizvi vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muine rudo mumwe kune mumwe woti chii chamuri kudanidzira nezvazvo zvino rudo runogadzirisa kana rudo rusingagadzirise ipapo harusi rudo ukaona mwana wako zasi mumugwagwa zvinorega kumushwapura iwe hausi baba vakanaka asi amai chaivo kana baba vanomuunza vomurova vomuzivisa kuti anofanira kubva mumugwagwa kana kuti anoparara ndirwo rudo rwechokwadi asi kuti junior mudiwa handizive iwe zvichida haufanira kunge uri kunze uko panguva ino yezuva nguva yekuguma apo motokari dziri kumhanya kwazvo hazvina maturo iwe muparidzi anoteta semukadzi hauna ushingi hwekutora shoko ramwari woti chichena chichena uye chitema chitema chakanaka chakanaka uye chakaipa chakaipa asi vanozviita hongu tine rumutsiriro zvakanaka asi tarirai unhu hwenyu mushure merumutsiriro urwu harwo vashandure nepaduku pose vari kutowedzera kubva pana mwari uye vachienda kunyika nguva dzose cherechedzai samusoni aiziva zvaizoitika kana munamato wake wapindurwa asi hatisati tacherechedza mubhadharo wacho nazvino chii chichazoitika kana mwari vapindura munamato wako wokuva mwana wamwari wemazviro kwazvo wechokwadi unoziva kuti vatobva musangano rako pakare ipapo uye nemadzimai aya aunotamba nawo bridge nezvimwe zvese kwete vatoenda uye ndizvo zvoga zviri nani waziva kutanga asi Samson akati regai ndife akanga achitoda kubhadhara mubhadharo uye aiziva chinyatsoteereresai kuchitaurwa ichi aiziva kuti chinhano chake panguva iyoyo chekudzokera shure hachaikwanisa kumisidzana nekupikisa kwenguva iyoyo kunyange ainge achingori murume uya sezvaakangogara ari mumhasuru dzake chimiro chake chainge chakakura sezvachakangogara chii angori nemhasuru huru yaigona kusimuka paruoko rwake pane chero nguva pamwe yaive yatowedzera kukura nokuti ainge achikuya ari zasi mune achiita basa raive rakawedzera pakurema tine makereke ari nani zvivakwa zviri nani nezvimwe zvose asi simba redu riripi tichirevera pamweya oh tinogona kutora vhoti munyika chokwadi tinogona kuita zvinhu izvozvi asi izvozvo izvozvo handizvo zvandiri kutaura nezvazvo ndiri kutaura pamusoro peupo hwamwari huchicherechedzwa pakati pedu ndizvo zvatinofanira kuraramira aiziva kuti chinhano chake chokudzokera shure hachaikwanisa kumisidzana nokupikisa kwenguva iyoyo uye saka kereke inozvizivawo zvino hatikwanise kuzviita pasi pechinhano chino haukwanise kuzviita masangano haasimbise shoko rinoramba shoko iro racho sangano pachezvaro rinoramba shoko parinongoita sangano chinhu ichocho pachezvacho bedzi unobva wangoenda kune rimwe divi pakutanga pacho rinoramba shoko nguva dzose ndichingori neminiti duku kana mbiri zvakare asi cherechedzai pandiri kukasika zvino nokuchengeta shoko rangu nguva dzose pavainge vose vakamira ipapo uye pfungwa dzose idzi dzaipfuura nemundangariro dzavo uye ndine tariro yokuti zvinotumira dzimwe nemune dzako havana kucherechedza paya Samsoni pfungwa dzake dzakapfuura nemundangariro dzake pamwe vakatambidzana bhotoro ndokunwa zvakare madzimai avo akanaka ekuhollywood akabira ipapo nemidzanga yavo iri mumuromo mavo ndokunge kana kwaive nechinhu chakadaro muzuva iroro handifunge kuti vakambosvika pakuderera kwakadaro muzuva iroro asi ndokusundira vhudzi ravo mudenga ndokunwa zvakare uye vachidanidzira kazi wajoseph kana john kana iwe kumusoro uko kumwewo takatamba makasa pamwe chete nezuro manheru kwaive kunze uko kumutambo mukuru pane kukwanisika kuripo kwekuti mwari vachandinzwa pane kukwanisika kuripo zvino paakanga achifunga vafiristiya havana kunge vamucherechedza paya kamukomana kaduku pakakamusunungura maoko ake ndokufamba kachidzokera akati isa maoko angu pambiru pane kukwanisika kuripo oh ini zvangu ndinoshuva kuti dai kereke yagona kuzviona izvozvo pane kukwanisika kuripo kwerumutsiriro rwemazviro kwazvo chii chaakaita akasimudza maburi emaziso ake akanga asina meso kuna mwari havana kumbocherechedzwa kufamba kwemiromo yake paakanga ari kureurura zvakaperera hatidi kakungoti ishe ndiregereiwo najim joe nesu tose amen tinoda kucheneswa kwakaperera kubvira kupurupiti kusvika kune muchengeti wenzvimbo havana kumbocherechedza misodzi yaimhanya ichidzika ichibva mumaburi umo pane imwe nguva maimbova nemaziso havana kumbocherechedza kufamba kwemiromo yake meso ake misodzi yake ine munyu ichiyerera ichidzika pasi kubva mumaburi aida kuti mwari aite kuti shoko rake risimbiswe kamwe chete zvakare kuratidza sezvandiri kutaura kuna dherira uyu nhasi kana Samusoni uyu waro jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi kamwe chete zvakare akafunga zvaizoitika kwete sangano idzva kwete chimwe chipoka chitsva asi shoko rakasimbiswa kubva kwamuri mwari ndinoziva kuti muchiri mwari ndiri bofu ndatsauka kubva mugwara handikodzeri kurarama regai ndife pamwe nemuvengi uyu makandimutsa kuti ndimuparadze uye ndakakukundikai ishe asi pane kukwanisika kwokuti munondinzwa kamwe chete zvakare ishe kamwe chete zvakare mukurevesa kuzere akanamata aiziva zvakanga zviri kuuya ishe kamwe chete zvakare iko zvino kamwe chete zvakare regai ndione jesu kristu sezvaaiva zuro paakanamata munamato iwoyo uye misodzi ichikunguruka nepamatama ake nekurevesa kwakadzama mukureurura ndizvo zvinodikanwa nekereke kupura kuti wakanganisa hazvina basa kuti Dr. Jones vanoti kudini kana mumwewo munhu anoti kudini kana uri kunze kweshoko ramwari zvitaure kuti wakanganisa danidzira kamwe chete zvakare ishe kamwe chete zvakare kamwe chete zvakare ishe kamwe chete zvakare tsivai upofu hwangu kumasangano aya uye ndipewo simba ishe rokuzunguza nyika ino yemasangano nekusimbisa kwenyu ndipewo simba ishe kamwe chete zvakare zviratidzei aiziva zvakanga zviri kuzoitika kana munamato wake wapindurwa aiziva mukurevesa kuzere achichema kamwe chete zvakare ishe zvino paakanga ari namata achireurura zvakatendeka dzinga yose mumutumbi make yakatanga kubvunda bvunda o mwari dai mutumbi wajesu kristu wagona kumira sechinhu chimwe uye tsinga yose nenhengo yose yotanga kubvunda bvunda yerubhabhatidzo chairwo rwemweya mutsvene zvakare kwete nenhengo itsva nokugwinana chishanu nechimwe chitendwa apo simba parakatanga kufamba richipinda mumamhasuro aya makuru tsinga yoga yoga yakatanga kumhonyoroka akatanga kuzvinzwa kuti iye ndiye pachake zvakare zvino ndokumhonyoroka achibuda zvino paakadaro mudhuri mukuru wakawa zvose zvatinongoda kuita nhasi ndeizvo zvokuona midhuri iyi yemasangano ichiwa kuenda mukuperera kwakadzama pamberi pamwari kupodza meso aya akapofumara akapofumadzwa kubva kushoko ramwari ndiko kwaiva kukunda kukurusa kwasamusoni kwaakati ambova nako nokuti akanga achida kureurura pamusoro pemuvengi wese kutanga waakaunzirwa kuzoparadza pentecost mira panzvimbo yako masikati ano panzvimbo yako yebasa reshoko ramwari tendeuka udanidzire kwazvo ishe mwari kamwe chete zvakare regai ndikuudzei chimwe chinhu zviri nani kuparadze mhandu yako iyo mhandu yako isati yakuparadza ndizvozvo chaizvo dzosai misangano yemunamato yechinyakare kutendeuka chaiko kune umwari shumiro yepaaritari yeusiku hwose Pentecost ndinzwe siya huori uho Jezebheru akashanda pakati penyu usiye nokukasika kugodzoka kushoko rashe uchibva pane kunanisira uku kwechihollywood tendeuka nemwoyo wako wose uchidzokera kushoko ramwari dzokera kusimba remweya mutsvene imi madzimai pfekai semadzimai imi varume itai sevarume sevanakomana nevanasikana vamwari tendeukai tendeukai kubva kune urongwa hwajezebheri uhu huri kukudzipai nokukupofomadzai mwari tibatsirei kuti tive nekutendeuka kwechokwadi kwete kwemwoyo usina kuperera haukwanise kuzviita ndinofunga zvakadini nhasi panguva iyo ino apo nguva yangu yakwana tinofanira kumira netsoka dzedu uye tochema nemaoko edu ari mudenga ishe kamwe chete zvakare kamwe chete zvakare ishe kamwe chete zvakare ngatisimukei munhu wese ari kuda hake kuzviita tigoona rumutsiriro akagadzirira kufa pakunanisira kwechihollywood uku munhu wese akagadzirira kufa kuti aone simba ramwari richiuya paziyoni uye nomufaro makomo ake ose matsvene hapana chinokuvadza kana chichaparadza ngatisimudzei maoko edu tidanidzire kamwe chete zvakare ishe kamwe chete zvakare ishe kamwe chete zvakare ishe kamwe chete zvakare ishe tumirai mweya mutsvene nemhepo huru inovhuvhuta sezvamakaita nezuva repentekosti ameni.